chekwa cha ichi chiri kusimuka netina chakananga ku Cape Town South Africa kumakundame 2019 Africa Netball Championships ayo ari kutanga musi wa 18 kusvika musi wa 23 Gumiguru aive captain wechikwata ichi ku World Cup Perpetua Siya Chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa naFelicitas Kwangwa uyo ari kutarisira machiripiti zvekare kuma Africa Championships aya.
Because I come back to Liverpool, we just expect to continue from where we left. Saga, ngavachari tira gomari kuti achayevenyu.
Kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo South Africa ichiwanzo varemera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu.
Kachansi zvekutora mukombe aripo, but South Africa, I think we still have a lot to learn, but considering the fact that we took to Liverpool, and it was also a learning shop on the way, I think we'll try new skills and everything, and I think we can be a better side as compared to what we were last time.
Zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kusouth Africa, Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku-2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi Ropafadzo Mutsauki anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane chikatezi yega yega, pane zvinovapfika, pane zvinodi zvinoimbirwa. Saka ndinotarisira kuti pachaita machenji ende pachaita kucheka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marizauti nekuti timu yagara yakabatana.
Majems akasimudza pasi rese kuma-2019 World Cup kuLiverpool, England, uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.